Mangwana ni akanaka watereri tinosangana zvekare mangwana ni anasi uri musi wechishanu mbudzi 15/2019 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinopomerwa mhosva yekusafambisa mari zvakanaka uye kuita zvimwe zvinhu zvisiri pamutemo. Vashandi verimwe banga vanonzi vave kurara pamuzinda wekambani iyi kusvikira banga ragadzirisa zvinyunyuto zvavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komiti yedare reparamende inoona nezvekufambiswa kwemari yabudisa gwaro rinoratidza kuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe harisi kufambisa mari zvakanaka uye riri kuita zvimwe zvinhu zvisiri pamutemo. Sachigaro wekomiti iyi Vatendai Biti vanova nhengo yeMDC vanoti RBZ inofanira kugadzirisa nechimbi chimbi zvairi kuita zvisiri pamutemo izvi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kana gavhuna weRBZ vaJohn Mangudla, asi tabata vaBiti.
Gwaro iri igwaro republic accounts committee riri kuongorora iro mafambisiro emari neRBZ. Gwaro iri rinotaura kuti Reserve Bank chava chigananda, the rogue bank iri kuita basa rekukweta mari outside a ministry of finance, iri kuita basa rekumogeja pachirungu maminerals yedu akafana negold kuna African Import Export Bank zvisiri panze pemutemo, ichikwereta mari ichisa kune chimwe chipuka chinonzi ZAMCO. So in short, we say kuti bengi rira rogue, bengi rachigananda, saka ngaritorerwe masimba rinaro rongosara rane masimba mashomanana akafana nemonetary policy management 2, management of Zimbabwean dollar 3, lender of last resort 4, banker to the state because it's a rogue bank. Number 1 iri kukwereta mari zvisiri panze pemutemo. Number 2 iri kukweretawo mari pahurumende zviri panze pemutemo. Number 3 iri kukwereta mari isingataura neministry of finance. For instance, iyo iri kuishwa ma treasury bills. Yet ma treasury bills anofanira kuishiwa neministry of finance chete. 4 zvisiri pamutemo iri kuingenja anonzi makwasi fiscal activities. Makwasa fiscal activity ndo panonzi bengi ratenga magetsi, rapa mari yekutenga machemicals, ratenga chibage. Bengi riri kuzviriita but hazvitenderwe. Zvinhu zvinoitwa nemaministry, ministry of agriculture, ministry of finance in those two examples. Then bengi riri zvandataura riri kumogeja micherwa yenyika ichisekuritiza, ichipa sesecurity kuzvikwereti zvakafanana nechibhengi chimwe chaicha chechitsotsi chinonzi African Import and Export Bank. So ripoti yedu iyi ripoti yakakosha inofanira kuverengwa nemunhu wese muno muZimbabwe.
Asi muchiita tsvagurudzo yenyu iyi, muri kukwanisa here kuona magwaro ese amunoda kubva kubhanga here?
Takaita dambudziko renyaya yemagwaro eZAMCO. ZAMCO vanhu vaive vakakwereta mari kumabhengi vavatadza kubhadhara. Reserve Bank ibva yazouya dzaizotenga zvikwereti zvezvi. So isu patakati tauda magwaro aya, bhengi kati aiwa, ZAMCO it's a bank, saka imi maada kuinterfere nebank, bank client privilege, maada kuziva vanhu vakwereteswa nemabank. Kana munhu aenda kubank private, isu tikati aiwa ka, isu separlamende we entitled to any information. 2, kana munhu achinga atadza kubhadhara chikwereti ozobatsirwa nehurumende, haangaramba akawanda nebank client privilege. Kana wangoda kuti urambe zvawaita zviri secret nebhengi rako, chidzorera chikwereti chacho. Asi kana mari yehurumende yenyika yetaxpayer yatinochengeta isu separlamendi wangoitambira watofumukawo. Uyezve takabva tawana inonzi opinion pachirungu from gweta reparlamendi, council to parliament, ikati hamuri right rabiti nevamwe venyu py magwaro esaya. So ndo magwaro mamwe atakanyimwa, takazenge Bengi rakatozvipa magwara tato takuenda kumatare edzimhosva ndopa vakazotipa zvochireva kuti panyaya yezamuko tichazonyora futi rimwe ripoti rinongodzira nenyaya yezamuko chete.
Imi sekomiti yenyu zvii zvamuri kurudzira kuti zviitwe mune ramangwana kuti zvamuri kutaurai zvisadzokororo?
Marecommendations edu akakosha ndeaya. Number one, Reserve Bank ngaitorerwe masimba iite mabasa mashomanene anoitwa nemabhengi edzimwe nyika ese akafana neaya. Number one, kuchengetedza mari yenyika, stabilization of the Zimbabwean dollar. Two, monetary policy yeZimbabwe kuti mainterest rates akwira papi. Three, acting as a banker kuhurumende. Four, acting as a banker of last resort. And five, managing the country's national payment system. In other words, bhengi ringarireke kupinda makwasa efiscal activities.
Sangano wekomiti sachigaro vekomiti iyi vatendai Biti vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti mari yagovera kune zvedzidzo ishoma zvakanyanya. Mukuru wesangano iri, Dr. Takawafira Zhou, vaudza Studio 7 kuti muZimbabwe mune mamiriyoni manomwe evadzidzi vari muzvikoro zvinoita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu kana kuti 9,959 vari kudzidziswa nevarairidzi vanopfuura zana nemakumi mana ezviuru, asi vana vechikoro vapiwa mari shomanana.
Chatinofanira kuti taure ndechekuti mabhajeti anofanira kunge achienderana nezvibvumirano zvinoitwa muAfrica. Chibvumirano cheDhaka Framework chinotaura kuti bhajeti yeeducation inofanira kunge yakapfuura 22% of the total budget. Zvakangofanawo nokuti Abuja Declaration yekuhealth inoti rekuhealth inofanira kunge yakapfuura 15% of the total budget. Maputo Declaration yoitaura kuti agriculture inofanira kunge ichipiwawo mari inoita 10% of the total budget. Saka kupa education 8.5 billion inofanira kuti inde muzvikoro 9,159 nekuita keta fuvana 7 million nemavarairidzi 140,000, asi tichipa vanhu vemauto vari less than 60,000 3.11 billion tichipazve iwo vari kuhome affairs 2.8 billion kureruka somusha watamwa.
Munoti kuna vamutuli Ncube,
mari yapiwa kueducation haikwani. Tinofanira kuziva kuti kune new curriculum isina maresources anoda kuti atenge maresources acho. 80% yezvikoro hazvina macomputers zvekuprimary. 60% yezvikoro zvekusekondary hazvina macomputers. Saka zvinongoreva nemari shoma yapiwa kuti ICT yacho yava kombalza muzvikoro haitichike. Zvinoreva zvekare kuti hapana fungidziro kuti varairidzi vangawedzerwawo mari. Asi kana tichitarisa education takanangana neskills revolution kuti tiwane quality public education by 2030, tinofanira kunge tichivandudza kufara kwavarairidzi kana inonzi motivation pachirungu. Saka inongoratidza kuti hapana zviripo makumbe enyoka. Saka bhajeti iri rinodza mwoyo uye zinyekenyeke, ende rinoratidza kuti vamutule Ncube vangoita zvavagara vachiita mazuva ese kana takanangana nokuti vanotanga kupiwa pei ndeipi. Avo vane access yokubata zvombo zvokuvhundudzira vari muhurumende ndo vangopiwa yatingati munyepfu kana kupiwa zvinokwana. Ava vamwe rudende gwese isu tisina access yepfuti hatina zvatapiwa. Kana health yoyapiwa 6.5 billion haikwani zvekare zvichienderana neAbuja Declaration.
Saka pane zvaitwa izvi moita sei, munofungei makatarisa mberi uko?
Zvatinongogara tichiziva kuti vakuru ava vana basa nezvana health system nana education vakarwara vanoenda outside, vana vavo vanodzidza outside. Saka zvinongoratidza kuti vamutuli Ncube economics dzavo idzi ndodzokurwadza varombo nokupa munyepfu kune avo vafumi vanotonga. Saka zvinotirwadza, zvinotishungurudza kuti aifunga kuti kuda nyika ingaenda mberi one new dispensation. Asi new dispensation tiratidza kuti kana vamugabe vaivanani.
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Vashandi vebhanga reNational Building Society vanonzi vave kurara pamuzinda wekambani yavo muHarare kusvikira bhanga iri ragadzirisa zvinyuto zvavo zvinosanganisira zvekuti havachina mari dzekushandisa kuenda kumabasa. Mutungamiriri wesangano rinomirira vashandu vemumabhanga reZimbabwe Bank Workers Union uye vari mutungamiriri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Union vaPeter Mtasa vanoti vashandu ava pamwe chete nemhuri dzavo vari kurara pamahofisi ebhanga iri asi vachimuka vachienda kumabasa kwavo kusvika zvinhu zvagadziriswa. VaMtasa vanoti vashandi ava vakatonyorera kubhanga iri vachirizivisa nezvedanho ravo iri. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubhanga iri pamusoro penyaya iyi, asi vamutasa vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti nhaurirano pakati pevashandi nevashandirwe dziri kuitwa uye vanotarisira kubuda nemhinduro inobatsira vashandi pakupera kwezuva ranhasi.
Ichokwadi kuti vashandi vekuMBS vakasongana vakaisa chisimbiso chekuti vachange vachiratidzira nokurara pabasa. Isiri nyaya yekuti vari pastrike, asiri nyaya yekuti havachagoni kuenda kudzimba vachidzoka. Uyezve zvinhu zvaoma kuti kumba kwacho vakaenda vanosvika kuine badambudziko ariko, vachitarisana nemhuri dzichitambudzika, vachitambudzika nemhuri dzinenge dzisinawo zvekudya. Saka vaiti ivo vachagara pabasa vozounza mhuri dzavozve, vorara pabasa nekugarapo kusvikira kambani yaona kuti vashandi vangararama nomutoo upi. Ichi chinhu chavakatotanga musi wechipiri ndopa vakatanga kurara pabasa. Asi pari zvino vane hurukuro dzavari kuita nemanagement yemukambani iyi, nesuwo isu vekuunion takatopindira. Pane hurukuro dziri kutarisirwa kuti patinosvika chishanu pane zvinenge zvagadziriswa pazvichemo zvevashandi.
Zviri kureva here kuti vashandi vanenge vachizoendawo kumabasa avo mangwanani oga oga vachidzoka zvavo vachirara pamahofisi?
Taivabvunza mubvunzo iwoyo kuti zvinoreva here kuti vapastrike, vakati havasi pastrike, vanenge vachimukira vachitsvaka nzira dzekuti vangageza sei varipo uyezve vangabika sei varipo kana kuti vangawanirwa chokudya sei varipo pabasa, vachishanda basa ravo kusvikira management yaona kuti vanhu vangabatsirikana sei.
Zvii zvikuru zvavari kunyanyochemera zvasvitsa kuti vatore matanhwa?
Vari kushungurudzika kuti mari yavanotambira, vazhinji vavo vanotambira mari inoita iyo 1100 or 1300 inova iyo madhora ekunze inosvika kuma$50 madhora ekunze. Saka mari haichakwani kuti vaende kudzimba zuva rimwe nerimwe vachidzoka vachibhadhara ma$10 patrip uye $20 pazuva kuenda kumba nokudzoka kubasa. Kudzimba kwacho vari kuchajwa zvemari dzemarendi dzaakudiwa nemadhora ekunze kuAmerica. Rumu imwe chete ichiita $20 kana yachipo yoita 15. Vazhinji vane marumu matatu, zvoreva izvo kuti mari yepei chaiyo haichatokwani kubhadhara rendi. Saka vari kuti tiri kushanda asi tiri kushanda senhapwa zvisina zvatinobata mumaoko edu, nokuti mari yese iri kungopera. Kana wabhadhara rendi yapera, kana wakwira bhazi yobva yapera. Saka ndo chichemo chakanyanyisa chavanacho.
Tinoona kuti mwedzi uno wambudzi mwedzi wemabhonasi. Pane tarisiro here yekuti vashandi vemumabhanga vangatarisirwa kuwana mabhonasi?
Vashandi vemabhanga vanotarisirwa kuti vaone mabhonasi nekuti takazviwirirana kare, takazvinegoshieta seunion. Asi tarisiro iyi hainisa iri kureva maringe nemamiriro aita nyika nemamiriro aita upfumi hwenyika. Bhonasi racho rikauya harisina cherichatenga. Saka zviri kukoreva chete kuti vashandi vacharamba vachitambudzika. Bhonasi yacho haina cheicharewa. Krismasi kunoku hakuna horiday yekrismasi. Vashandi vanenge vatori pakutambudzika kwakanyanyisa.
VaPeter Mtasa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday va Emerson Mnangagwa vanoti vanhu ve G40 vanofanirwa kuchenjererwa nokuti vavengi venyika. Mu Newsday mekare mune nyaya inoti guta remasvingo rinoda mari inoita makumi matanhatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica kuti rigadzirise nyaya yemvura. Financial Gazette inoti mamiriro nemashandiro anoita vanhu kumahofisi kunonyoreswa makambani kuri kukanganisa zvemabhizimisi munyika. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Isi tinotenda nebhajeti ragadzigwa. Tanzwa kuti mari dzedu dzezimdifu dzawedzera. Saka tinotorova maoko kuti tovanze kubhadhirawo school fees.
Dei varamba
vakadaro vachitiwedzera mari dzedu kuhaendi tertiary education. Pane kuti dei vava pane kuwedzera mari kumasoja nemapurisa, dei varamba vachiwedzera kuhaendi tertiary education. Tisitotiendewo mari dzedu dzezimdifu.
Ine hangu dzasabhuguka. Ndinotoona kuti vagaula ava havana kumira zvakanaka. Vangofanana nachipanga nana psychology mazivisa. Nguva yavamugabe paya vaingoti vamugabe chete. Ipo pasina kana zvaimbofamba. Mushure mekanguva kadikidiki vaakuti vamugabe ndivo vanga vakaipa. Ivava vamunangagwa ivava vaitotiwo futi vamugabe chete. Nguva yavamugabe. Makore ese akatonga vamugabe vamunangagwa vanga vari. Saka ndiona sekuti vana vagaula ava kungotsvaga ubasa kwavava kuita. Vangofanana nevava vakazodaidzwa vanga vari kuBritain avo vakangosvika vakaitwa nhene ministeri yekauti secretary, permanent secretary weimwe ministeri. Vana vagaule ngavafunge zvakanaka nana vaparadza ava vakuita kuti kutatara zvokuti kupariamendi.
Hama dzangu maswera sei, uyu munhu anonzi Gaura uyu dai musingavatenderi kutombounza vanhu avo because havana chavari kubatsira kuZimbabwe. Havana chavari kubatsira zvachose. Munhu asingatombozivi akangomira kudefenda timu yakafa. Apa tinoda kuti tiende mberi kwete kumashure sezvaanotida. Haada kutidzorera kumashure kusiriko. Tinoda kuenda mberi. System haisi kushanda. Haisi kushanda. Kana mabond given mari nyowani yavari kuunzai. Aina zvainoshanda. Ngatitarise mberi kwete kumashure. Tifunge kugadzirisa nyika. Kwete zvepolitics dzakafa idzi dzemudhireniti. Vese kubvira kumusoro kusvika pasi. ZANU-PF yakonewa. Ndinonzi Paul. Ndiri muZambia. Tashupika redway. Vana vanga vave nemwoyo.
Makadii. Vana veStudio 7. Ndine nyaya yangu. Ndiri kuSouth Africa bati zita rangu handiritauri. Nichinondinetsa ZANU-PF inonyepera vanhu because nekuda kwokuti vanoda kuvhoterwa. ZANU-PF inonyepesa. Hakuna kana chinhu chimwe chete chinobuda. Inzwa yekuti mari iri kublack market. Kanjani mari ive kublack market. Zvinoita nechekuti vakuru vakuru ndo vane mari dziri mumablack market. Saka Zimbabwe haifi yakanaka. Never. Haifi yakanaka Zimbabwe. Ndoko kuti vose variku government vabva vose ndokuti Zimbabwe inake. Munangagwa hafi yakanakisa zvino since 1980.
Mamukasei vateerere veStudio 7 nevashamarari mose makateerera. Chinondishamisa vanhu vakuru vezanupf ava vanonyepa zviri pachena. Within 48 hours vatorwa nenews dzeStudio 7. Makusena acho vanoti magiza arambidzwa nekuda kwekuti magetsi mashoma. Saka magiza achabvumidzwi kuwedzerwa nekuti vashandiswe. Pasina 48 hours vodzoka zvakare vakuru vachiti aiwa vamunangarwa vari kushanda zvikuru. Magetsi pari zvino awedzerwa kuhange neku gwenya remagetsi kukaribha. Magetsi ari kuwedzerwa atowedzerwa. Aiwa musatambe nesu vakurimi, musatambe nesu. Munonyepa zviri pachena. Within 48 hours magiza arambidzwa nokuti magetsi amashoma. Within 48 hours magetsi awedzerwa kukaribha nehwange neamunangarwa. Musadaro man. Tinyareo. Tinyareo. The Mr. AA vari pa South Africa.
Mangwana naka naka vateereri ne vashamarari mese pano. Ndoda kutaura hangu pamusoro pefungwa dzeuyo anonzi Chasuyo wamunoti wezvemhando dzemoto. Kuti mutemo wake wekuti hanzi tisadzisa mvura. Inini mafungiro angu ndeyekuti mutemo iwoyoyuka ngauise kumba kwake ushande ikoko, kwete kuruzhinji rweZimbabwe. Nekuti isusu zvekuti vakonewa kugadzirisa kuti magetsi akwanire munhu wese iyoita mhosva yedu, handisi kuona kunge mhosva yedu bai. Ende handizosiyi vana vangu vachibuda kuenda kuzvikoro vageza mvura inotonhora nekuda kwemutemo wavo wakapusa iwoyo. For as long as ndichikwanisa chete kutenga magetsi ekuti ndikwatise mvura, ndichatoikwatisa kana kubika bhinzi chaidzo. Nekuti ndinahisi mhosva yangu kuti vatadze kugadzirisa zvinonetsa ka. Zvake zvekuti hanzi tishandise moto wezuva. Hatisi tese tine mari saiye tinokwanisa kutenga zvinhu zvinoshandisa zuva isi. Tichimbotadza kutenga gasi chairo chairo tozonzi zvesola, tinozvigonerwa nani? Kana ndisingokwanisa kutenga magetsi, I think mvura ndichangoidzisa ini.
Aya mashoko yavateereri vestudio 7 vari kwakasiyana siyana vachitipa pfungwa dzavo. Mashoko ava ndiyawo asina chekuita nestudio 7. Titumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muEgypt anoti mbavha dzange dzichida kuba mafuta ekufambisa dzimotikari atsemura pombi inotakura mafuta vakakonzera moto wauraya vanhu vanomwe vamwe 16 vakakuvara. Sangano rekuPalestine reIslamic Jihad rinoti rambomira kurwisana neIsrael mushure mukupindira kwaitwa neEgypt. Mutauriri weIslamic Jihad ati kumiswa kwekurwa uku kwaitwa mushure meIsrael yabvuma kurega kuedza kuuraya mukuru weIslamic Jihad. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vaviri vafira muchipatara mushure mokupfurwa pachikoro cheSogas High School mudunhu reSanta Clarita riri padyo neguta reLos Angeles. Mukuru wemapurisa muguta iri audza vatori venhau kuti umwe mwana wepachikoro ichi ane makore 16 aenda kuchikoro nepfuti yake inonzi E45 caliber semi-automatic akapfura vanhu vatanhatu achibva azvipfurawo asi haana kufa. Mutauriri wechipatara anoti mukomana uyu azvikuvadza zvakaipisisa uye achiri munjodzi muchipatara maari. Muvhidhiyo yepachikoro ichi mukomana uyu anoonekwa achibudisa pfuti mubhegi rake achipfuura vanhu vashanu asati azvipfuurawo. Sogas High School ine vana vechikoro vanoita zvikuru zviviri nemazana matatu ane makumi masere nevashanu. Svondo rino makore ava makore maviri akwana mushure mekunge mauto apindira munyaya dzezvematongero enyika achivimbisa kuti aida kubvisa matsotsi akange akakomberedza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vazhinji vanoti hapana chati chachinja munyaya dzezvematongero enyika paupfumi kana pakuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tora nepenyu reZBC achizivisa kuti ainge opindura munyaya dzezvematongerwo enyika kuburikidza navasivisiso moyo avo vakazivisa veruzhinji paterevhizheni kuti vakange vachida kubvisa matsotsa avaiti akanga akakomberedza vaMugabe. Izvo zvavanoti zvaiita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka munyika munyaya dzezveupfumi sezvo vaiti uhori hwainge hwatekeshera munyika. Makore maviri chiziviso ichi chaitwa nengwe zanu PF, uye vari mumiriri weHarare South muparamende, vatongai Mnangagwa, vanoti hurumende yava Emmerson Mnangagwa, iri kushanda zvakasimba kupedza huori munyika, zvavanoti zvichaita kuti upfumi hwenyika husimukire. Asi rimwe gweta remuHarare, vakudzai kadzere, vanoti hurumende iri kupedzera zvipikiri padehwe retsindi, ichirega kusunga vakuru vakuru muhurumende, vavanoti vari kuita huori hwakakomba, sezvo chinangwa chakapindira mauto muna mbudzi 2017 chave chekubvisa vanhu vaiita zvehuori. Pari zvino, hurumende yava Mnangagwa yasunga vaimbova gurukota raiona nezvekushanyirwa kwenyika, amai Priska Mfumira, ichivapomera mhosva dzehuori, uye nyaya iyi ichiri mumatare. Nekune rumwe rutivi, Commission inorwisa huori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kuferefeta gurukota rinoshanda riri muhofisi mava Mnangagwa vaJora Mugumbo panyaya yekutengwa kwakaitwa ndege dzekambani yeZimbabwe Airways pavaiva gurukota raiona nezvekutakurwa kwezvinhu panguva yeutongi hwavaMugabe. Vaimbova gurukota vaSamuel Undenge vari mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuita zvehuori. Vamwe vanonzi vari kuferefetwa ndivaSevia Kasukuwere navaJonathan Moyo, asi vaviri ava vari kunze kwenyika. Asi vakadzere vanoti zviri kuitwa nehurumende yava Mnangagwa izvi kupedzera matombo kuzvidhidhi idzo njiva dzichauya.
Ini handioni sekuti kusungwa kwamai Mvumira navaJora Mugumbo kunotaridza izvo kuti vaMnangagwa vari kurwisa huori chaizvo. Nekuti mukatarisa munoona kuti munyika yedu yeZimbabwe huori hwava nemakore akawanda huchiitika. Saka hatingati huori hunotanga nekuguma pana Mfumira naGumbo. Huori hwakawanda hwakaitika hunototyisa chaizvo, ende uye zvevanhu vakaita huorivo vanotozikanwa, asi hapana zviri kuitika.
Munyora anoona nezvesarudzo muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanotiwo hapana chachinja munyika kubva zvapinda vaMnangagwa muutongi, zvikuru sei pamafambisirwo esarudzo munyika idzo MDC inogara ichema-chema kuti dzinobirirwa nezanuPF. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika, uye vari gweta rinoshanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti kunyange hazvo hurumende yavaMnangagwa yechigaro chema kuti zvirango ndizvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika, kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuramba kuchiitwa nehurumende ndiko kuri kukonzera kuti Zimbabwe itadze kudyidzana nedzimwe nyika munyaya dzezveupfumi. VaMavhinga vanoti upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi kana hurumende ikaramba ichiita chandagwinyira. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi hwenyika huchasimukira chete kana hurumende ikasimbaradza nyaya dzekurima, kumutsiridzwa kwemaindastiri pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika, uye kuona kuti huori hwaparadzwa zvachose mumapazi ose ehurumende. Nekune rumwe rutivi, dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinotiwo zvinhu zvinogona kumira zvakanaka chete kana vaMnangagwa vakaita nhaurirano navaChamisa, avo vakavhoterwa nevanhu vakawanda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Batai mazwi Leonard Jakata. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinopomerwa mhosva yokusafambisa mari zvakanaka uye kuita zvimwe zvinhu zvisiri pamutemo. Vashandi verimwe bhanga vanonzi vave kurara pamuzinda wekambani iyi kusvikira bhanga ragadzirisa zvinyuito zvavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka. Thank you.
Soku isi